manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 28/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Dastaurwa neHigh Court ndozva kumira. Asi tiri kuti izvoni takamira President Sixby akasukwere tiri kuti aiwa pasi pomapera mutaka.
Dare repamusoro-soro rinorasa chikumbiro chevaimbove gurukota vasevhi yakasukuwere chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.
Vane zvese izvozvo kana makaudzwa saizvozvo vari kutyisidzira vanhu saka vanhu havana rugare vari kutoshungurudzwa zvikuru sei mamwe madzimai ekubhikita west akutotorwa achimbouyai kuwadhi kwangu.
Vagari vekubhikita pamwe nevebato reCCC vochema nerekuti mhirizhonga iri kuwedzera munyika pamberi pesarudzo dzegore rino. Vamwe vagari vekumakonde vanoti vave kutarisira kunhengo yeparamende yavachasarudza kuti ikwanise kuvawanisa mvura yakachena sezvo vave kunwa mvura pamwe chete nezvipfuwo zvavo. Makundano e-2023 Vitality Netball World Cup atanga nhasi mangwanani, Zimbabwe ichikundwa neAustralia. Iye ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro rarasa nhasi chikumbiro chevaimbove gurukota rehurumende vasevhi yakasukuwere chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Godwin Mangondla anotipa nyaya inotevera.
Vakasukuwere avo vaida kukwikwidza vakazvimirira vakakwira kudare iri mushure mokunge dare electoral court ravarambidza kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika zvichitevera chikumbiro chainge chaitwa navalovedale mangwana vezanu PF. Asi vatongi vesupreme court vanoti justice kuvava justice Bunu najustice Chatukuta varasa chikumbiro chavakasukuwere vakati vachapa zvikonzero panguva inotevera. Rimwe remagweta ava mangwana vaedlim Iwa vaudza Studio 7 kuti vanotambira mutongo wedare vachiti chikumbiro chavakasukuwere change chagara chisina maturo.
Saka zvinofara zvikuru kuti dare guru rawirirana nesu sekugara kwatanga chingoita pakutanga.
Asi vange vakamirira vakasukuwere pasarudzo kana kuti Chief Elections Officer amai Jacqueline Sande vati vachatora matano ekuti vakasukuwere vapinde musarudzo idzi kusanganisira kuenda kudare reConstitutional Court.
Dastaurwa neHigh Court ndozva kumira. Asi tiri kuti izvoni takamira President Sixby akasukuwere tiri kuti aiwa pasi pomapera mutamo.
Asi vamubayiwa vaudza Studio 7 kuti vakamirira kuona matano achatorwa navakasukuwere uye vati vane chivimbo chekuti hapana danho richatorwa rinokwanisa kumisa mutongo wanhasi.
Saka tinovimba kuti mutongo wayapa mutongo unobata vakwikwidzani vese panyaya iyi uye hakusisina zvekare mumwe mukana wekuti ungatorwe navakasukuwere mukana ungange uchikwanisa kuzomisa kushanda kwejudgment High Court.
Masvondo maviri apfuura electoral court yakapa mutongo wekuti vakasukuwere vamire kuzvitora semunhu achakwikwidza musarudzo dzegore rino uye rikati Zimbabwe Electoral Commission haifaniri kuisa zita ravo pagwaroreva voti kana vakasukuwere vakasabudirira pane zvavari kuronga kuita zvinoreva kuti panenge paine vanhu gumi nemumwe vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika kusanganisira vaEmerson Mnangagwa veZANU PF vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change pamwe navaDouglas Monzora veMovement for Democratic Change zvichakadaro TCC nhasi yaenda kudare pamusoro-soro reSupreme Court ichipikisa mutongo wakapiwa neElectoral Court kuvulawayo nezuro wekurambidza nhengo dzayo dzese mudunhu revulawayo gumi nembiri kukwikwidza musarudzo dzeparamende nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dza4 pm dzadarika izvi zvatsinirwa negweta renhengo idzi vatina sherunganga avo vativa nezvikonzero zvisere zvavaudza dare kuti ritarise kuti rirase mutongo weelectoral court
saka iko zvino taita appeal yedu tikareza magrounds edu anosvika ku8 tichingoreza same issue yekuti no judge vakarasti kana kuti vakakanganisa nekuti nyaya iyi yangade yakadismisswa nemapoint elimin edu atakareza
vaenderera mberi vachiti zvavaita nhasi zvinoisa parutivi mutongo weelectoral court kudzamara nyaya iyi yanzikwa nesupreme court
saka ndo zvinhu zvatiri kutaura kuti mutongo uyu patango apila tatoususpendwa decision yechi High Court yakapiwa nezuro
rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaikadzere vaudza Studio 7 kuti mitongo yapiwa nedare electoral court mukati memazuva maviri apfuura inosuwisa vana vezimbabwe
tika ndezvekuti matare akuita sekuti ivo ndivo ava kutovhota pane kuti vana vezimbabwe vasarudzire munhu wavanoda
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuru musi wa23 nyamavhuvhu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangoja
The Voice of America
Vagari vekubhikita pamwe nebato reCCC vari kuchema nerekuti mirizhonga iri kuwedzera munyika sezvo vari kushungurudzwa nevavanoti ndevebato reZANU PF. Godfrey Mangunja, Godfrey Mutimba muchandiregerera anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti imba yemumiririri wayo kuSt Mary's kuchitungwiza vaBrighton Mashindu yakabhombewa apo vamiriri vayo musarudzo dzekanzuro vaviri kushamva vakamuka padzimba dzavo pakaiswa zvivaka zvemabhokisi ekuviga vafi. Mambo Munyaradzi Mukanganwi vanonzi vari kubanikidza masabhu pamwe nevagari kuenda kumisangano uko kwavanoudzwa kuti vanenge vasina kumanikidza vanhu vava kutsigira ZANU PF vachatorerwa mabhuku avo uye vomiswa kutambira mihoro yehurumende yepamwedzi. Sabhuku vanhu kwavo vaRichard Mukari vanoti vari kumanikidzwa kutyora kodzero dzevagari namambo wavo.
Isusu semasabhuku tive local government hatitobvumidzi kutsigira whichever side. Kana munhu akangouya achida kutaura zvinhu kuvanhu tinodana vanhu voungana otaura zvaanenge achida ndo mutemo manje. Ndinongoda kuti ndinomuudza kuti zvaakaita iye kana achiri zviri pamutemo unofanira kundisamona taenda kukoti kana kuti wherever kune zvomutemo.
Izvi zvatsigirwawo nasabhuku Ziputu vatakura Ziputu avo vasingaoni asi vari kushungurudzwawo nenyaya imwe chete iyi. Umwe mugari wekubhikita amai Viola Mapurisa vanoti zviri kuitwa nemadzishe kutyora kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Ndovane zvese izvozvo kana makaudzwa saizvozvo vari kutyisidzira vanhu vagomba famba nava mukanganwa vachitevera kumasure saka vanhu havana rugare vari kutoshungurudzwa zvikuru sei mamwe madzimai ekubhikita West akutotorwa achinzi uyai kuwadhi kwangu vachiitiswa musangano mande chipiri chitatu china vozonzi moungana pabhuranji vanhu havana rugare vari kushungurudzwa zvechokwadi.
Vanoona nezvesarudzo kuTCC mubhikita vaJohn Mpanduki vanoti bato riri kutonga riri kushandisa mambo mukanganwi kuti riwane rutsigiro zvechisimba.
Ichokwadi sevagari vebhikita vari mudunhu ramambo mukanganwi tiri kuona mambo vachivhundutsira masabhuku vachiti kana mukasatsigira ZANU PF nokubvisai mudunhu. Izvo takazviona vakaita dare ravo vakasimudza mamwe masabhuku vakavavhundutsira vachiti varegedze kutsigira TCC uye kutaura nhengo dzeTCC.
Mambo Mukanganwi varamba kuchipadivirawo vachiti havatauri nenhepfenyuro yeStudio 7.
Mutori wenhau wechi? WeStudio 7. WeStudio 7 abodori.
Mutauriri weZANU PF Masvingo vapepuka chiwewe varamba kuti vari kushandisa madzishe nemhirizhonga kuti vawane mavhoti.
Isu hatishandisi madzishe kutsvaga rutsigiro nokuti tine bazi redu rekomisariati rinoita basa iroro rokutsvaga rutsigiro kubva kuvanhu. Isu seZANU PF tinoremekedza zvikuru basa remadzishe uyezve hatirambidzi madzishe kuuya pamisangano yedu
Bumbiro remtemo wenyika rinorambidza madzishe kuti aite zvematongerwo enyika. Zvichakadaro, bato reTPC rinoti nengo dzaro nhatu dzakarwa nevatsigiri veZANU-PF nezuro kwaGutu. Munyori mune zvisarudzo kuti TPC maGutu Valoid Mufudze vati vatsigiri vavakakuvara uye mapurisa ari kuramba kusunga vari kuvarova.
Tiri kuona kuti mhirizhonga iri kukonzerwa nevatsigiri kana kuti nevatungamiriri veZANU-PF maGutu iri kuenderera mberi. Zuro chaiyi mayuthi TPC anoti Ezekiel Werekwere, David Mushuriwa naMulovalengi vakapambwa nevatsigiri veZANU-PF pamaungwa Business Center vakarohwa zvakaipisisa.
Mutauriri wemapurisa muMasvingo Inspector kuda kwacho Dewa vati vange vasati vatambira nyaya iyi muhofisi mavo nekudare vanga vachida kubata mapurisa ekwaGutu. Asi veTPC vanoti mapurisa vari kuramba kusunga vebato reZANU-PF avo vanenge vaita mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vemauto anochengetedza mutungamiri wenyika ePresidential Guard vemutungamiri weNiger avo vakapidigura mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum svondo rino vazivisa panhepfenyuro kuti chero kupindira kwemauto ekunze kunga kuti vamudzore kuchakonzera mhirizhonga. Mukuru wemauto aya General Abdurahmane Tchiani vakabuda paterevhizheni yenyika semutungamiri wedare riri kufanotungamira nyika kubva pakabvutwa masimba. Mukuru wemauto munyika General Abdul Sidukou Issa nezuro vakazivisa kutsigira kwavo mauto akapidigura hurumende zvisinei nekuchema-chema kweveruzhinji. Mutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto vakasangana nemutevedzeri wegurukota reAmerica mubazi rinoona nezvemari dzinoshandiswa nevanopfurikidza mwero pamwe nekusorwa kwemari idzi vaBrian Nelson kuMombasa. Chimwe chezvinangwa zvavaNelson ndechekuona kuti kubuda kweMoscow muchibvumirano chechikafu cheBlack Sea Grain Initiative hakukuvadzi nyika dzemuAfrica here. Vamwe vagari vekumakonde vanoti vave kutarisira kunengo yeparamende yavachasarudza kuti ikwanise kuvawanisa mvura yakachena sezvo vave kunwa mvura pamwe chete nezvipfuwo zvavo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Makonde rimwe rematunhu anonyanya kupisa zvekuti rinogara rine dambudziko remvura nguva dzakawanda. Vagari vemudunhu iri vanoti vane matambudziko akawanda anosanganisira kusagadzirwa kwemigwagwa, zvikoro nemakiriniki zvishoma, asi vanoti dambudziko guru ravainaro nderekushayikwa kwemvura sezvo kuchinaya mvura shoma asi kuchizopisa zvakanyanya. VaIshmael Karemba avo vanobva kuGamburi vanoti dambudziko remvura ndiro dambudziko ravanoziva kubva vachikura, uye rwendo runo vave kunwa mvura yemumadhamu munonwa zvipfuyo zvavo.
Saka vanhu ivavo vakutorarama panguva yakaoma zvokuti vanenge vachinochera mvura 10 kilometers vachinochera murukoo muri kunwa mombe, vachiita zvokutofukura futi mufuku pasi. Pamwe nevanhu panenge vachinwa nemombe nembwa nezvinhu zvemhuka dzemusango. So vanhu vekumakonde vatori panguva yakaoma vatorina kana mvura yekuti vanwe, kuti vagare chakanaka.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwaTsakobora vaDavid Jari vanoti kwatove netimu yenhabvu inodavidzwa kuti Red Water nekuda kweruvara rwemvura inonwiwa nevanhu pamwe nemhuka mudunhu iri.
Kana kuri kumakombo kunotori ne Red Water Football Club.
Vachawanda makipa vekunyanga vanoti vakuru vakanga vaona pavakati mvura haina nganga sezvo vari kurarama neraki nekuda kwemvura ine tsvina yavanonwa.
Vari kuti mvura haina nganga ndizvo zvazvi isusu vakakurira kuti vadzokera vakatakurira kunonga inogwa uchimhanya nemupfungwa vaozvitambudzika.
Mumiriri weMakonde muparamende uye vari mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza vanoti vakamboedza kuchera zvibhorani gumi nezvinomwe asi zvakashaya basa sezvo vakatadza kubata mvura kunyange vainge vachera mamita zana nerubatiro rwakabva kuDistrict Development Fund kana kuti DDF.
kuTsakobora takanodhirira mabhohos anokwana kuita 17 neDDF achiramba kubudisa mvura nenyaya yevhura racho reikoko hakuite mabhoho unotomabata kuma 200 meters ndokuti ubate mvura.
Vaparadza vanoti vanhu vanotarisira kumumiririri wenzvimbo muparamende asi vachisiya kanzuru iyo yavanoti haishande kurerutsa mutoro wevagari.
Saka asi mhosva dzese dzechipo kuna MP kuti vanhu vazive kuti no, this is a national road, it's a national project inoitwa nebasi rehurumende remarodzi ndeekanzuru, anofanira kuitwa nekanzuru. Vamwe vazhinji havazvinzwisisi izvozvo. Ende makanzura zvacho anenge asingaite, vanofanira kunge vachiita basa rewadhirauri uri kanzera.
Vasimba Rashe Zihambe vezanupf vachakwikwidzana navanotigere vecitizen coalition for change kana kuti TCC vanoti sezvo vari sachigaro wekanzuro yemakonde vachashandisa ruzivo rwavo mukanzuro kuwanisa vagari vekumakonde mvura mumatangi panzvimbo dzakaita sezvikoro nemakiriniki. Vatigere vanoti muromo hauzariri nerwizi vachiti nhengo dzebato rezanupf dzakatadza kugadzirisa dambudziko remvura kubva kare.
Mvura kumakonde yakagara ichineta zvokuti vaparadza kuti vangati vakatadza kuigadzira ichokwadi. Takakura mvura yaiva nani asi iko zvozvo yaawesu zvokuti zveshuwa mhuka nevanhu vari kunwa mvura imwe chete. Nzira esosi yemvura yatinoti kana pakagadzirwa riri dhamu pachaita mabhazi pombi achapomba mvura kwoitwa matengi emvura yekuti padunhu rega rega panenge paine nzvimbo yavanokwanisa kuwana mvura yakanyatsochengetedzeka, meaning kuti sei yakafiutwa zvakanaka yakaiswa mishonga makirorini.
Mukuru mubazi rezvedzidzo yepasi nepamusoro mudunhu remashonarend west vaGabriel Muma vanobvuma kuti makonde rimwe rematunhu rine vana vasingabudirire zvakanyanya pabvunzo dzeO level sezvo vadzidzisi vasingade kuenda kunzvimbo iyi nekuda kwekusaririra kwayakaita.
Hapana district isina mabackward yayo, ebackyard yayo kune nzvimbo dzichakavharirwa nevanhu dziri backward. Take Kariba, take Urungwe, saka kwese kune nzvimbo dzakangodarodaro.
Vaparadza vanokurudzira wese achakunda musarudzo kuti asunge dzisimbe uye kuti ashande nekanzuru nevabereki pamwe nemapazi ehurumende kuti nzvimbo yemakonde ibudirire sezvo yainyanya kusaririra kumashure munyaya dzebudiriro kana kuti development. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Evans Zininga. Makundano e-2023 Vitality Netball World Cup atanga nasi mangwanani. Zimbabwe ichisimudzira makwikwi aya nekukundwa neAustralia. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
MaGems eZimbabwe nasi mangwanani avhura musangano wemakundano eWorld Cup aya nekurohwa 86-30 neAustralia muCape Town International Convention Center. Australia ndiyo iri pamusoro-soro murongwa wezvikwata pasi rese, uyezve ndiyo yakatora mukombe World Cup uyu kakawandisa kudarika zvikwata zvese pasi rese kanove kagumi nekamwe chete. Zimbabwe iri pachinhano chegumi nenhatu pasi rese, uyezve kugonesesa kwayakaita World Cup kusvika pachinhano chechisere muna 2019. Pavakambosangana makore mana apfuura, Zimbabwe yakarohwa 73-37. Muongororo wezvemutambo vaFraser Magombo vanoti nhasi zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe inorohwa.
Zimbabwe yagona zvayo kutamba, but timu yanga ichitamba nayo itimu inogonesa, inotoremekedzwa muodhi mese kuti ndo namba 1. Asi Zimbabwe haina kutadza zvayo kutamba, but yakundwa nenyaya dzeexperience pakuti iyi inamba 1.
Zimbabwe mangwana iri kusangana neFiji ichipedzisa mitambo yayo yegungano regroup A netonga nemusi wesvondo. Mutsigiri wemaJames Muzare Mesi kudzedzereka vanoti maJames anofarira kugadzisa matambiro avo pagedhe kana vachida kukunda mumitambo inotevera.
Ngavagadzise panaga akwanise kubuda, then kozoti madefenders mabhona pana kuti 1-2-3 kubva pasenda renda pana waro parati mugeti 1-2-3 mugeti 1-2-3 mugeti.
Mbomwe mutsigiri wemaJames vaEdmore Mutema vanoti vachitarisa matambiro aita maJames nhasi vane chivimbo kuti vanorova Fiji mangwana.
Vasikana vedu vanga vane power, asi chikwata chakatamba nacho chikwata chihombe cheAustralia ichi nepower rataona rine vasikana vedu ava devaramba vakadai nemutambo wamangwana weFiji uyu tinotarisira kukunda.
Fiji yacho yarohwa 56-51 netonga mumutambo wavo wekutanga uyo watambwa nhasi zvekare. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Mune mimwewo mitambo yanhasi, New Zealand yazvambura Trinidad and Tobago 76-27. Kozotiwo Uganda yarova Singapore 79-37. Zvichakadaro makwikwi eWorld Cup yenhabvu yevanhukadzi iyo iri kuitirwa muNew Zealand neAustralia. Nhasi vavakidzani veZimbabwe veSouth Africa vaita mangange 2-2 neArgentina mushure mekunge vambotungamira 2-0. Nigeria yakasimudza pasi rese nezuro yarova Australia. Mune mimwe mitambo yanhasi, China yakunda Haiti 1-0, England ichirovawo Denmark 1-0 zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Makaterera ku Studio 7 tiri mu Washington DC.
It was a Friday my darling. Was a Friday um 7 zopovine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino chatinokupai svondo rega rega musi wechishanu. Nhasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Farai Maunganidze, uyo anoimba nechikwata cheMaunganidze Brothers vari kuBulawayo. Vakomana ava vanorova musambo wechitendero gospel music. Ngatinzwei hurukuro yaaita neStudio 7.
Masuve kuya kwemwana kumana.
Zvimugitare nawai. Naya ndikuvai gospel music.
Makazvitanga rini zvemagitare?
Kutanga kuita chaiko takatanga last year 2022. Zvekumboimba, ndinoimba zvakatanga pane time.
Chakakusundai kuti mupinde mumagitare chii?
Zvinhu zvaiko tichifunda kubva kujara. Zvakatangira kuti zvakatangira kuchechi. Tichindotanga tichinyorawo masongo tichimboimbawo pamberi kwechechi. Ndozvakati pasimba rambe tichirambei kusvikanhasi.
Saka vari kuitambira sei vanhu mimhanzi yamuri kurova?
Pari zvino handingati hatichanyanya kuwa nemukurumbira wokuti tingati taenda kuva tisadhe nekuti kazhinji kuimba kwedu tinowanzo tichiri kuunga noumbira kuchechi. Asi kuchechi ikokoko ndokwatakatowana simba rakawanda rechipfuurire mberi nekuti vanhu vari kuchisambuda chaizvo vari kukurudzira kuti
haaoyasara usaringe ringe shure imwe. Ndatarira vose, ndatarira zvose, ndaona kushanduka kwaite nyika. Ndatarira vose, ndatarira zvose, ndaona shanduko yave munyika.
Ko matambudziko wamunosangana nawo ndeapi muchigemu icho chichi?
Muchigemu icho chichi matambudziko arimo. Mamwe acho chekutotanga zvakatirera taimu kuti tikwanise kuzorepota nekuti takatozvitangira tiri mumusha zvokuimba kusvikira wakazopindawo mutaun. Zvikazotipawo simba rekuti tiwane titsvage mari yekuti tikwanise kuitawo albhamu redu rekutanga.
Rainzi chii albhamu izi?
Albhamu inonzi God is Us.
Muri kunetsa nedzipi mazuvano?
Pari zvino tichiri tichimbofambisa iroro rekutanga iroro.
Mashoko amungadiwo kupa vatsigiri venyu nevanokutevererai ndeyekuti kudii?
Vatsigiri vedu tinovapa mashoko ekuti ngavarege vakatitsigira zvichatipawo simba rekupfuurire mberi.
Vanoda kuteerera mimhanzi yenyu kana vangadewo kukudedzai kuti imbouyai mutiroverewo pano, vanokubatai kupi?
Mimhanzi yedu chekutanga inowanikwa payoutube. Vanoiwana pamaunganidzire brother. Tine mafoni namba maviri anichadaidzira. Yekutanga ndo yangu inini sarai maunganidze inoti 0784067837. Then pane mina wangu anonzi Lazarus maunganidze inoti 0774 170 524.
Chindipai imwe chete yamunoda kuti tibude nayo mudariro.
Ndaisai song inoti handina wangu.
Handina wangu
ndo yandichada tibude nayo mudariro. Handina wangu.
Handina wangu, handina wangu, uinika. Handina wangu, handina wangu. Andina wangu winika. Andina wangu, andina wangu. Vanhu vazhinji vanocheva chevaka. Vaitika vanhu, andina wangu. Vanhu vazhinji vanocheva chevaka. Vaitika vanhu, andina wangu. Ini zvangu dzambiringa muyebaka. Andina wangu, andina wangu.
Nako kambo kanonzi handina wangu kakarowa nemaunganidze brothers mabva manzwawo huri kuroya taita naFarai maunganidze mumwe wevakomana vekwamaunganidze anga ari parunhare kubulawayo nestudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo rinouya Zvakare musakanganwe chirongwa cheLive Talk nasi manero ano tiri kutarisa gadziriro yesarudzo iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dziri kumatare pamusoro pesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Gibbs Dube achikupai chirongwa cheisindevele.
Soko isika tisenda bakufu.